Kurudziro iyi yakaitwa negurukota rinoona nezveutano pamwe nekurerwa kwakanaka kwevana Dr. David Parerenyatwa zvichitevera musangano mukuru wakaitwa muHarare wenyika dzemuAfrica uyo wakapera nguva pfupi ichangodarika. Dr. Parerenyatwa vanoti yatove hondo chaiyo nekuti vechidiki ndivo vane utachiona wakakwirisisa kupinda mamwe mazera ese.
Ndiri kutaura kuti vabereki ngavabatsirane nevana vavo kana kuti ngavabatsire vana vavo kupota vachivapawo mazano. Noti kungoregera kuti havana vedu vafunda too much ndamamwe vamwe vabereki vanenge vachifunga kuti vana kana vafunda sitereki havachatererwa. Inini ndiri kuti aiwa, izvozvo zvomuinazvo, rudo rwomuinarwo kuwana wenyu munonyatsoziva imimi zvingavabatsire. Rambai muchitaura navo, munofunda zvimwe kwavari asi neukuru hwenyu munokwanisa kuvapawo ruzivo rwakadzama.
Muzvare Winnie Joyce, avo vari kuita zvidzidzo zvavo zvepamusoro paChinoyi University of Technology, vanotsinira vaParerenyatwa kuti vabereki vanofanira kuva nenguva yekukurukura nevana vavo.
Vabereki havasi kuwana nguva nevana vachivadzidzisa pamusoro pemaSTIs neHIV, nekuti vamwe vabereki vanenge vachingoti kuchikoro ikoko chero munhu akaenda kuchikoro zviri kungonodzidziswa, asi vasingazivi kuti vakufanira kugara pasi nevana vachinyatsa kuvadzidzisa. Plus vabereki vakawanda vari kushayawo nguva nevana, pamwe vana vakawanda vacho vanonyanyisa kugara vari kumayunivhesitis nekumaboarding schools, ndokwavanoswera vakawanowana pavanoita nguva yavo yakawanda vari.
Muzvare Tendai Zimunhu vari kuita zvidzidzo zvavo zvepamusoro zvekutapa nhau vari muHarare. Vanoti vana vari kuzongopedzisira vapinda munjodzi nechirwere chemukondombera nekuda kwekushaya anonyatsovapa mazano.
Pane kakufurirana kakanyanya kanoitika pamazera iyayo, saka vanopedzisira vafurirana kuita zvinhu zvisina kururama and vopedzisira vaita indulge mune nyaya dzezvepabonde vasina ruzivo rwakakwana kuti vangazvidzivirira sei kuti vasabate utachiwana. Chiri kuitika ndechekuti vabereki vakanyanya havasi kuwana nguva yekuti vataure nevana vavo. Munoona kuti nyaya dzezvepabonde haasi mubereki wese akasununguka kuti ataurire mwana wake zvazvakaipira.
Amai Florence Jakata, avo vane makore 45 ekuberekwa, vanoti zvakakosha kuti vabereki vakurukure nevana, asi ivo vana vacho vanofanira kuvaremekedza.
At the same time, ivo vana vacho futi havanzwi, havateerere. Ukavaudza vanoita zvimwe zvinhu zvavo vachifunga kuti hatisi kuvaona, but remangwana racho tozovaona vaonekera vane chirwere. Kuti zviya zvakanzi vana kana over 16 anenge ane freedom, I think ndo chikonzero chitupo, nokuti mwana kana angodarika ipapo kutanga kutiomutsura hachanyatsoteerera zvaaiita before makore iwayo asati asvika.
Baba Mupangiri Zhou vane makore 56 ekuberekwa. Vanopanga mazano kuvanhu vane mazera akasiyana-siyana pamusoro peupenyu. Baba Zhou vanoti vechidiki vanofanira kuzvininipisa pamberi pevabereki vavo sekutaurwa kwazvinoitwa muBhaibheri.
Zvava zvokungoti kumwana kana kuri wekuti akaenda kuchikoro, baba havatevereri, havasina kana dzidziso yavanomupa. Motoona kuti kumwana zvaanonotaura ipo vanonotora zvinodhaka. Atora zvinodhaka paya paya. Akavona mukadzi vakadzi vane mini vapabhawa paya, ototeverera ototi iko hano sezvo ndisati ndaroora, chiregaivo ndimbofanira kupurakitiza ipapo apa kuitira kuti kana ndozoroora zvinetsi. Nokudaro pakupurakitiza ipapo moona kuti mwana uyo ubatwa nechirwere cheAIDS.
Baba Zhou vanoti hazvireve kuti mwana haafaniri kungotevera zviri kuitwa nevamwe vake kunyange zvakaipa.
Makare kare kwaiva pakapasina vana vaigara mukicheni munobikigwa. Kwaiva nedare raidare rekuti taigara nana sekuru nana baba paside pemba chaingova kupoveswa moto ipapo. Ndopaitiko vairaigwa vana vachizvoupenyu, zvokuti iko mwana komana haafaniri kuti iko azive anorara nomwana sikana pa asati apedza chikoro. Ndo zvimwe zvikonzero zvacho zvadzidziso yaipiwa vana vakudhara izvozvo. Nokuti isusu kukura kwatakaita taiterera zvataiudziwana nasekuru vedu, naivo vana baba vedu.
Mumwe chiremba wemuHarare, Dr. Tatenda Chigonda vanoti, hondo yekurwisa chirwere chemukondombera pamazera echidiki yakuzobudirira zvichitevera kuparurwa kwakaitwa mushonga mutsva weTVK. Vanoti vabereki vanofanira kukurudzira vana vavo kuti vanotariswa kana vane HIV vokurumidza kupinda mishonga yekuti vararame.
Tine TB yakawanda in this country kana Africa, sub-Saharan Africa. So some of these drugs kana munane TB. Kuti tishandisa TB drug ne ARV atati na mamwa zvaiti. In fact tingori ne one inonzi Efavirenz. And we are talking about the TB drugs. However, some people cannot use EOS efavirenz. So, we are going to drug it, but it's option in such circumstances. And this drug is that limited, I mean, potential you reactor. One, in among my drugs, two, in among my conditions, even. Muna ni pamu hiri zingungu wati kwanza ushanisa mga mga mishonga ninyo yoyo yukuti chono sukangarisa mwana sata abereku.
Dr. Parenya tukwa vanoti hurumende icha shandisa mari inopi wapasi pechirongwa che Global Fund kuparadza mukondombera pamazera evechidiki.
Kana tichiti tuda kupedza chirwere chemukondombera tikarega kunangana nemhuri iyoyo hapana kwatinosvika. Kuseri kwemaoko kuchiriko iyoyo munoti stigma iyoyo ichiriko asi zvakuita onani. Saka makuona kune vana vachibuda vachiti ndiri HIV positive, vamwe vachibuda vachiimba, zvakurakidzikawo kuti vanhu vakupepenuka ende vanhu havachanyanyotya ndava kuziva kuti iye zvino ukabatwa neutachiwana pane mishonga inokubatsira.
Vabereki vakazvipa nguva yekukurukura nevana vavo pamusoro pezvirwere zvinotapuriranwa vachivapanga mazano. Ivo vana vacho vachizvirereka hondo yekurwisa mukondombera pamazera echidiki inogona kubudirira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.